Mukuru weCRMG Dr. Tariro Makadzange vati nhomba yavari kuongorora pasi pechirongwa chavo cheZimcovax yakagadzirwa neSerum Institute yekuIndia. Dr. Makadzange vati aka ndike kutanga ongororo yakadai ichiitwa munyika. Vati kunyange hazvo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dziri kushanda, ongororo yavo ine chinangwa chekuya nenhomba yakasimba kudarika dziripo. Dr. Makadzange vati nhomba yavari kuongorora yakagadzirwa pachishandiswa nhomba yehepatitis B iyo inobayewa vanhu vari vadiki.
Saka zvavakaita ndezvekugadzirisa hepatitis B vaccine vakaattacha nzvimbo yeCOVID-19 yatinoti the spike protein receptor binding domain. Ndiyo nzvimbo yeCOVID inoitisa kuti COVID ipinde mumwiri. Saka tikaita vaccine inotargeta the spike protein, tinogona kugadzirisa maantibodies anoprevent virus from kupinda mumwiri igoitisa disease.
Mumwe ari kushanda naDr. Makadzange pachirongwa ichi, Dr. Admire Hupeni vati apo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dzakanangana nemhando imwe chete yeCOVID-19, nhomba yavari kuongorora ichange yakanangana nemhando mbiri uye inogona kusimbaradzwa mukati menguva diki kuti irwisane nedzimwe mhando dzakaita seOmicron.
Nhomba zvakare iri kuya ichitidzivirira kubva kumhando mbiri dzeutachiona hunokonzeresa COVID-19. Pane mhando yatinoti yeWuhan, nzvimbo yeChina. Pane imwe mhando zvakare yatinoti the beta variant yakasumuka kunzvimbo yeSouth Africa. Saka izvozvo futi zvinenge zvichipa kuti isiyane nenhomba dzatiri kugashira iko zvino dzakangonangana nemhando imwe chete yeWuhan variant yakasumuka kunzvimbo yeChina.
Dr. Hupeni vati ongoro yavo ichiri pachinhambo chekutanga uye ichaenderera mberi chete kana zvichinge zvaonekwa kuti haikuvadzi vanhu.
Takanyanya kutarisana nekuti inoshanda here kutidzivirira kudenda reCOVID-19. One tinenge taona isusu kuti yakanaka, inogamuchirika nemiviri yedu. Tabuda mufezi yechipiri taakuenda mufezi yechitatu yatinoti phase 3. Fezi yechitatu kazhinji kacho ndo yatinotora nhomba yedu toitarisa isusu kuvanhu vakawanda vanokwanisa kusvika kuchuru. Then ika tikaona kuti for sure nhomba yedu inoshanda zvakanaka, tikagutsikana kuti inoshanda, inodzivirira denda reCOVID-19, inogamuchirika zvakanaka nemiviri yedu, ndipo painobva yazopinda manje mukuti yatanga kutengesewa.
Vati vari kushanda nemasangano akaita seMedical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe neResearch Council of Zimbabwe uye masangano ese ari matatu akagutsikana netsvakiridzo yavo. Dr. Makadzange vati kana tsvakiridzo yavo ikaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kubva kuCOVID-19, ichange iine mutengo wepasi kudarika nhomba dzese dziri kushandiswa pari zvino. Dr. Hupeni vatiwo kunze kwekuva nemutengo uri pasi, nhomba yavari kuongorora iyi ine zvimwe zvakawanda zvayakanakira zvakaita sekuti haidi mafiriji anotonhora zvakanyanya.
Iyi nhomba yatiri kuuya nayo chekutanga muchirungu tingaiti iri cost effective, kureva kuti kugadzirwa kwayo mutengo wayo wakaderera. Zvichireva futi kuti even nyika dzinokwanisa kuwana mushonga iyoyo kana nhomba iyoyo nemari yakaderera. Chechipiri ndechekuti nhomba dzedu dzatinadzo zhinji dzacho dzinoda kufamba dziri panzvimbo inotonhorera kuti dzisashata. Asi iyi nhomba ine mukana wekuti inokwanisa kufamba pane yatingati room temperature, pasina zvakawanda wanda zvinodiwa zvokuti ifambe ichitonhorera.
Vanotiwo chinofadza ndechekuti pane imwe ongororo yakaita sevari kuita iri kuitwa kuAustralia uye iri kufamba zvakanaka chose. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuMedicines Control Authority of Zimbabwe sezvo mukuru weboka iri vaRichard Rukwata vati vashandi vanoona nezvenyaya idzi muboka ravo vange vasiri pabasa nhasi. Hatinawo kukwanisa kubata mukuru anoona nezvecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba sezvo vanzi vange vari mumusangano. Pane nhomba sere dzakabvumiswa kushandiswa neWorld Health Organization dzave kushandiswa pasi rese uye Zimbabwe inonyanyoshandisa Sinopharm neSinovac dzekuChina. Dzimwewo nhomba dzinoshandiswa muZimbabwe dzinosanganisira Covaxin yekuIndia, Sputnik yekuRussia pamwe neJohnson and Johnson yekuAmerica. Zvichakadai, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere checovid-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nemakumi mana nevatanhatu 4,060,046. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi manomwe nezvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere 3,074,698. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.